Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura chirongwa chevechidiki cheYouth Service in Zimbabwe vachiti vechidiki vose munyika vanofanirwa kupfuura nemuchirongwa ichi. Nyanzvi mune zveupfumi yemuAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoisa mari yeZimbabwe yezigi pamari dzenyika ina dzisina uremu zvakanyanya pasi rose. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAtuzi Robert Masaraure vanobhadhariswa mazana maviri emadhora ekuAmerica mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Zifa inodoma Jairo Stapera semurayiridzi achafanira kubata matomo kuchikwata chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vati vechidiki vose munyika vanofanirwa kupinda muchirongwa cheNational Youth Service kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Vachitaura pakuparura kwavaita chirongwa cheNational Youth Service in Zimbabwe panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa mudunhu reUzumba kumashonaland East, vaMunangagwa vati vechidiki vane basa guru rekuchengetedza nhaka yavo Nekudaro zvakakosha kuti vadzidziswe kuti nyika yakawana sei kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vapawo zvipo zvemakombiyuta zana pamwe netarakita imwe chete kuchikoro chenhakiwa Vocational Training Center apo vabva vavhurawo zviri pamutemo boka rezvemabhizimusi pachikoro chinodzidzisa mabasa emaoko ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaClaris Maduku vanove mukuru wesangano replatform for youth and community development.
Nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline haisi nyaya inenge yakashata asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe nechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika Asi tikadari zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatikaitaura nezvazvo chirongwa ichocho dai changa tisina history yedu yemuZimbabwe kubva kunyaya dzavana border gezi zvichingodaro nezvinozonzi mayouth anga achiita kana taa kufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende taizoti chirongwa chinenge chakanaka
tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyuta nazvo izvi
zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidika vane matambudziko akawanda anotodawo training anodawo kuita rebranding and Because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith yekuti zvatikutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidika vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvematirongerwo enyika
sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vamadhuku veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete
ndo zvatiri kutoitawo isu taane nguva yakareba tingati kubvira tanganya yachirongwa zvikuma programs edu atiri kuitawo isu platform for youth and community development ndozvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika saka isu tiri kuramba tichitaura kuti curriculum yetraining patava tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic kana kuti vange vaine discipline vechidika vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka saka ndozvatiri kutoita izvozvo tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult
Vangawari va Clarice Maduku vanove mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vari parunare ne Studio 7. Nyanzve zveupfumi yemuno muAmerica muchinafundo Steve Hank vaisa mari itsva yeZimbabwe yezigi pachinhano chechina pamari dzisina uremu zvakanyanya pasi rose kana dzichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, vaHank vaisa paundi yekuSudan pachinhano chepamusorosoro iine uremu hwezvikamu makumi matatu nezvitanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 36.8%, ichiteverwa nepaundi yekuSouth Sudan pachinhano chepiri. Pachinano chetatu pane peso yekuCuba kuchizouya zig yeZimbabwe iyo ine uremu hwezvikamu makumi maviri nezvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5%. Asi hurumende yeZimbabwe yagara zvayo inopokana nemaonero amuzvinafundo Hank aya ichiti vanotaura manyepo. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga repasi rose reWorld Bank rakazivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dziri kutarisirwa kuve neupfumi husiri kuzokura zvakanyanya mugore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere avanoti vanowirirana nemaonero aya.
Zviri kutaurwa naProfessor Hank pamusoro penyaya yeZig ndinozvitsigira nenhau yekuti hongu takatarisa mari iyi itsva yaunzwa muZimbabwe yeZig haisi mari inonyanyonzwisisika kuti mari iyi iri kunyanyosimbiswa nei. Takamhenge tichiudzwa nezvekuti yakasimbiswa negold, yakasimbiswa nemaassets, yakasimbiswa nemareserves chino nechino, asi imari yekuti kana takange tabuda muZimbabwe haisi mari iri kutambirika kune dzimwe nyika. Naizvozvo munhu anchinga aibata mari iyi muZimbabwe imari yekuti munhu anenge achida kuti ndingaita sei kuti ndichengetedze upfumi hwangu, ndenge ndakutotsvaga maus dollar kana kuti ndinenge ndakutoda kuti mari iyi nditenge chimwe chinhu nayo kuti upfumi hwangu huchengetedzeke.
Tinoona kuti bhanga guru repasi rose reWorld Bank rakazivisa iro shondo rino kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzichatatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi goro rino. Munoona sei izvi?
Izvi zvakataurwa neveWorld Bank hazvisi zvinhu zvatinonyanyokatlamadzwa nazvo, nekuti isu takazvitarisa senyika tiri kuona nyaya yeEl Nino yekuti tiri mugore renzara, asi nyika haina mari yekunge ichichengetedza mhuri dziri kusimbirwa nenyaya yenzara. Nyaya yeZig inochiita kuti nzara futi iwedzere munyika, nekuti mari iyi haisi mari inotambirika kune dzimwe nyika.
Chii chingaitwe kuti mari iyi yemaZig iwanikwe iyo iyi neuremu wakanaka uyezve unoremekedzwa pasi rose?
Mari yenyika inopuhwa uremu nekuda kweupfumi huri munyika iyoyo. Marongerwo ari kuitwa nyika yedu ndiwo ari kuita kuti nyika irase upfumi. Chinofanira kutanga kugadziriswa munyika inyaya dzematongerwo enyika. Kana tagadzirisa ipapo, tichange tichizoona pamberi apo kuti mapolisi urongwa hunenge huchibva kuhurumende, urongwa hunenge wakarerekana nekuti nyika iende mberi, wakarerekana nekuti upfumi hwenyika huwande.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenaimo yemutambasere vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuBritain. Mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobert Masaraure vabhadhariswa mari inoita madhora ekuAmerica mazana maviri mushure kuwanikwa vaine mhosva yekukanganisa mafambisirwo emutemo. Mutongi wedare raMagistrate muHarare amai Ferris Chakanyuka vaturwawo mutongo wekuti vaMasaraure vagare mujeri kwemwedzi mina iyo yasendekwa parutivi kwemakore mashanu kana vakasapara imwe mhosva yakadai. VaMasaraure vanonzi vakaburitsa mashoko ekushoropodza kusungwa kwakanga kwaitwa munyori wesangano ravo vaRobson Chere muna 2022.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuchagarutsigiro kekupedzisira kuri kuenderera mberi muSouth Africa pamberi pesarudzo dziriko nechitatu chinouya. Vari kukwikwidza musarudzo idzi vachiedza kukwezva vavhoti kekupedzisira. Dare reUnited Nations International Criminal Court of Justice ratonga nhasi kuti Israel imire zvechimbi-chimbi kurwisa guta riri kuchamhembe kweGaza reRafah. Kunyange hazvo dare iri rasiya padiki kuti kurwisana pakati peIsrael neHamas kumire. Israel haioneki seichatevera mutongo uyu, asi mutongo uyu unowedzera uremu kukurudziro yepasi rose yekuti kurwisana kuri pakati peHamas uye kuri kuitwa muRafah neIsrael kumiswe. Vamwe vagari vekumaruva akasiyana-siyana munyika vanonziwai kuwana cheuviri kubva kuhwiza kana kuti mhashu dzavari kubata munzvimbo dzavo, vamwe vachitobata dzekutengesa zvave kuvapawo zvakare cheuviri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hwiza idzi dzauya munguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya kwemvura kwakanaka, izvo zvave kunzi nevamwe vanotevera chivanhu midzimu yadzimura nzara ichinunura vana vayo munguva yematambudziko. Mumwe anoti anunurwa sezvo zvirimwa zvake zvose zvakatsva nezuva zvichiri mumunda ndiamai Seruleko Mhizha vekubhaguta pedyo nechinhoi, ava vanoti vari kukwanisa kubata hwiza dzekudya nemhuri yavo vachitowana dzimwe dzekutengesa munzvimbo dzakaita sechinhoi nedzimwe dzakapoteredza, zviri kuita kuti vakwanise kutenga hupfu nezvimwe.
Ngutsvagawo zviupfu, nguva yanga inyanyatsobatwa hwiza une problem yenzara usina kana chikafu.
Izvi zvinotsigirwa naamai Erina Zisengwe vekwaZvimba, avo vanoti vanowana mari inodarika madhora ekuAmerica 20 pasvondo, iyo vanotengesa sipo, mafuta nezvimwe.
Pasvondo ukadzibata kana bhasi yetu unogona kutosvika $20.
Vasifa Chidembo ndemumwe wevari kutenga hwiza idzi kubva kune vanodzibata. Vachidembo vanoti sezvinotaurwa nebhaibheri muna Mapisarema 105:40 kuti Mwari vakayamura vana veIsraeri nezvihuta munguva yavakavaburitsa muutapwa hweIjipita, vanhu gore rino vapiwa hwiza kuti vararame nguva ino yenzara. Sadunhu vekwaZvimba vaGibson Jenami vanoti izvi hazvina kutanga gore rino sezvo zvaiitika makare kare nguva dzose pakunenge kwaitika nzara.
Izvozvo hazvina kutangira apa nhasi. Kumashure ndokusaka uchinzwa vamwe vabereki vanotumidza vana vavo kuti akaberekwa gore rehwiza.
Asi vaJenami vanoti hwiza idzi hadzifanirwe kutengeswa sezvave kuitika izvi, vachiti pasi panotsamwa zvekuti hwiza idzi dzinogona kubva dzangopera kana kutsakatika. Ukuwo mambongezi vapita pasi pamire vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatengese hwiza idzi sezvo dzisingadyiwe dzisina sadza, vachiti muriwo.
Vaine mhasho kuine vanhu vane mari yekuti vamanhu vakwanisa kutenga huku, saka vari kushandira zvavainazvo kuwana zvinhu zvinoita kuti vazowanana zvekudyisa dzimwe mhasho dzinedzasa.
Izvi zvinotsigirwa namambo Zvimba vaStanley Mondoro, avo vanoti hwiza dzinogona kutengeswa asi michero yemusango yakaita sematowe achanetsubvu hazvifanirwe kutengeswa sezvo zvichidyiwawo nemhuka dzesango. Vamwe vanotevera chivanhu vanoti kubva kare pose panoita nzara zvekudya zvakaita semichero, hwiza, shiri nemadora zvinowanda zvekuti zvinorerutsa dambudziko renzara. Tabvunzawo chiremba vezveutano Dr. Peter Matarutse kuti kunze kwekuwanisa vanhu chikafu, hwiza idzi dzine zvadzinobatsira nazvo here muutano, vakati dzinovaka muviri sezvinongoitawo nyama sezvo dzine maproteini.
Hwiza zvine utano chaiwo hwakanaka, nekuti hwiza igood source yeprotein. Chikafu chakati inyama, handikazivi zvangu.
kujanga azo gorerino wiza izi zisina kuwanda sezo zakanga zakaita muna 2020 mori zakawanda ziri kufara kuti zambo kwanisa kuyambuka padambudziko renzara iri chanakira wiza gorerino ndechekuti dzau ya munguva yekunge vanhu vapedza kukowa sezvo dzichizivikanwa nekuparadza zvirimwa padzinenge dzapfuura napo sangano refood and agriculture organization kana kuti FAO rinoti wiza idzi ndidzo rudzi rwuchipukanana tunodya zvirimwa tunoparadza kudarika tumwe tose pasi rose ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kana kuwandudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo waive huri nani munguva yavakanga vari kumuzinda weWhite House vari mutungamiri wenyika. Mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri vaDonald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVoice of America Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Vakarwa hondo muAmerica vanoda kusvika zvihuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaive kuhondo vakabatsirwa kare nemutemo wePAC, mutemo wakadzikwa nava Joe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane hutakanganiswa pamwe nokupedzera mhuri dzavo. Nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wePact vachiti
trouble breathing, cancer, brain cancer, folks who suffered long enough, you shouldn't have to prove that your illness came from their service. But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufanirwe kumanikidzwa kubuditsa umbo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePACT hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsinira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
we've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara, kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo.
VaDonald Trump vebato remaRepublican avo vari kukwikwidzana navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika. VaTrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padandemutande remavhidhiyo reRumble Back in November vachiti
we have 33,000 veterans in this country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years, and It's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti.
On day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
Pazula rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabvakure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs. Asi pachine zvimhingampinyi zvichiripo vanodaro vaAntony Eastreet vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastreet vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuwana mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Iyi yanga iri nyaya yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kubatwa nemhosva kwavamasaraure kwaitika uku kunongotiratidza zviya zvatinogara tichitaura kuti Zimbabwe hatina kusununguka. Zimbabwe hatina kubuda paudzvanyiriri, huri kutoenda wese kudarika hwataiziva huri hwavachena. Nokuti kana munhu achibatwa nemhosva kunzi wanyorerei padandemutande rake reX kuti nhingi ngaabuditswe muusungwa, wotosungwa uchisungirwa izvozvo kunzi uri kuda kukonzera mhirizhonga. Ko vacho vanoda kuita mhirizhonga vamavona ndivanani vati toda kunotsigira vamasaraure pamashoko avo? ZANU-PF yaakungogara ichicheuka cheuka nekutya nokuziva kukonewa kutungamira kwavaita nyika. Asi musi wakamwe zvinopera, hakuna chisingaperi. Dzaivako nyika dzaitambura saizvozvizvo, asi nhasi uno dzakanaka.
Uyo munoti Mnangagova anga achibvapo zvamukurira. Supa tie ZANU-PF ndoyatisisada popo. Mukomana atikwadze anga asadaro zvekutonga nyika zvamukurira ngaabve mukomana. Tototi pati yacho nai yasati chaida, pati yezanu ngaibva tichaida. Takuwana mani.
Ya, iye zvino Studio 7 musaitaure muchiti kwai iye ndiye muZimbabwe. Izvino makata hatichambowani kana zvatinositaura zviya zvatinofunga nguva yedu iya muchatipi. Makutongotisika nezvinhu zvekuti tihwe vana mavhoisi ana Trump. Isu Zimbabwe nyika yepasi pasi tinotambura tiri pasi peudzvanyiriri hwakaipa hwakadaro. Ndohwamunotihwisa zvinhu zvana Trump nyimi vachichinjana kutipedzera zvedhata zvatinenge taisaisi vanhu vanotambura. Tuda kuvakuva zvinhu zvemuZimbabwe isu.
Studio 7 ine penyu ratakateerera kwemakore kubva kudhara ichiri kurovesa vabva kuZimbabwe. Nyuzi dzainopa hadzina kana kumboshata zvokuti munofanira kuti panyuzi dzemuZimbabwe tete zviri. Asi nedzekune dzimwe nyika watofanira kutogara tichiziva kuti America wakamira sei, China kuri kuitika nezve world news hapana chakamboshata kana. Saka vanoshoropodzavo Studio 7 nhando inokushata kwazvo.
Kopi VO mbiri iri sei ko vanhu sei vachiri viringidza ngavarege vataure maonero avo. Handiti vanhu vese vakasununguka kuti vagadzirise mitemo yainovatonga here munyika. Egai vanhu vataure maonero avo. Kana vanhu vachirida bhiri zvichaonekwa neuwandu hwevanhu vanotsigira bhiri. Kana vasingaridi izvozvowo mutemo wacho unenge uchiratidza kuti uri kusunga vanhu, uri kudzvanyirira vanhu. Regai PVO bhiri rinzwikwe vanhu vataure maonero.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti iri kufanoba kubata basa renhabvu munyika yeZifa Normalization Committee yazivisa kuti yadoma Jairo Stapera semurayiridzi wenhabvu achambofanobata basa kuchikwata chenhabvu chemaWarriors. Tapera achange achibatsirwa naSaul Chaminuka semutevedzeri wake, pamwe chete naSandy Chidzambwa sechipangamazano. Zifa yazivisa kuti yakafanotora danho iri kuitira kuti chikwata chenyika chive nemurayiridzi mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers neCOSAFA. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Richard Mbai Mbai, uyo anobva kuBohera asi mazuva ano ari kumaricho kuCape Town kuSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Magitari izvi ndakazvitanga ndinofunga ndichiri mwana mudiki. Zvekutoti kumagrade 1 2 ipapo ndopandaingofarirawo magitari.
Vandi mpostori anorova magitare, vabereki veukama nekumasowe vaitiwo chii muchitanga zvemagitare izvi?
Vabereki vangu pandakatotanga izvi vanhu vaitoshamiswa nazvo kuti kumukomana uyo ari kudozame kudini, nekuti kudzinzaro rose rekwambai mbai hapana akamboita zvamagitare. Plus inini ndiri munhu anotaura achikakama futi. Saka zvaiaitira fani kuti mwana uyu mataura ake anokakama, hapaandikite zvekuimba, zviri kudombofamba sei.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Ndingangoti machallenges atinosangana nawo ndedzekuti sometimes kuwana kwatinoita mari ndo kunoita kuti music dzidzokere kumashure. Kozeya futi wabudisa song mhanzi wabudisa vanhu vasati vakuziva vanenge achitarisira kuti hanzi muimbi munhu ane mari kare, saka anenge achingoti muimbi une mari, but mari yemuimbi inotobve kumafanza.
Vakadewo kushanda nemi kana kuridzirwa vanokutsvagai, vanokuwanai kupi?
Ndingati zvangu vanode kundibata kunyanya kuWhatsApp, manhamba angu anoti 0743321 91. Vasiri muSouth Africa please mune sekondi +27. Zvakare kuFacebook mukangoseche kuti Richard Dzambori Rambai Mbai, ndiripo, munobva mandibate ikoko tobva taonesana.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Ndinongode kupe kutenda ndichiti kutsigira kwamuri kuita mukoma Dzambori ndokuri kutoti ndirambe ndechiwane simba rekuenda kumberi. Music kuvanhu, music rudo, hanzi Mwari rudo, kunamata rudo, saka zvese ngazvingati zviite murudo.
Chitipai kamwe chete kechishanu tumborova magitare Woza Friday.
Kunyanya pasongo yekuti kurodzana, ndikairidza ndakanyatsokuiteerera zvangu, ndinonzwe kudzamirwawo pakaraudzira. Ndatenda muwe nezuva rakanaka kwese pamungadai muri.
Na manga mchinzwa nzwisa ikambo kanonzi mbudzi yemupostori kubva kuna Richard Mbaimbai wamanzwa muhurukuru yaita naibvanzisinika Studio 7 ari ku South Africa. Musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro richapembererwa mangwana musa 25 chivabvu uye kuti rakakosha zvakadii. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi nantungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.